Ndingati mwana mai angu urongwa hwekufamba chaizvo kutaura kuno kutinobva mukupedza musangano wedu wenational council unenge une utungamiriri hunobva kumaprovinci, utungamiriri hwenational executive, utungamiriri hwestanding committee. Vanhu vakagadzirira zuva ramangwana, munhu wese ndingangoti it's all systems go, munhu wese nyika yose yadavira. Vatanga vakaungana mangwana kurufaro stadium kutangana naini mangwanani.
Vachibaya, kune mashoko ari kubuda muma social media munana Twitter ari kuti zvo musangano wenyu wemangwana wambosenekwa kuitira kuti mutungamiriri webato renyu anga ari kurufu rwaMugabe mangwana. Zvinhu zvakamira sei?
Ndo zvinoita zvani izvozvo. Vari kurwadziwa nokurongwa kwatiri kuita, hakuna zvakadaro. Ungano redu riri kutenderera mangwana, mukuru wedu anenge aripo, baba vachamisa haona kwavari kuenda. Izvo zvikwava Mugabe munoziva kuti takavachema chaizvo. Vanhu vakawanda vakavachema zvikuru sei musangano wedu. Zvamangwana izvo ndofunga it's on public record kuti vakatiwa haiwa zvinoitwa nemhuri yavo, it's a private burial. Saka isu haiwa hatina kwatiri kuenda ikoko. Tine urongwa hwedu hwamangwana hwekupemberera makore 20. Hutungamiriri hwese kusanganisira purezidendi redu, purezidendi wevanhu, ndo vatanga vari ivo mutauro mukuru pagungano redu ramangwana.
Vachibaya, mati imi mamboita musangano webato renyu, zvisungo zvabuda nebato renyu paurongwa hwemangwana zvakamira sei?
Sezvamunoziva kuti zuva ramangwana izuva guru chaizvo kwatiri semusangano weMDC. Sungo zvinongoripo ndezvokuti izvo semusangano wedu ndonga takataura kuti dingindira rezuva ramangwana rekuti iro tinenge tichipemberera makore akawanda chaizvo musangano wedu watanga. Tinenge tichipemberera ushingi hwemusangano wedu. Tinenge tichipemberera kuti semusangano wedu tine vanhu vakawanda. Zvamunongoziva kuti patakabva apa kushinga kwakaita vanhu nyore. Musangano wedu tine vanhu vakawanda vakasakatika. Saka ushingi hune vanhu uye nokuwanda kwemakore 20 years dzinova 2 decades kufamba kwakakura chaizvo. Saka ndingati zvisungo zviripo inyaya yekungotiwo dingindira redu rezuva ramangwana ndo randingati ndodonzo guru. Uye chimwe chisungo zvakare ndichataita ndechekuti vanhu vese vari mumastructures edu emusangano kubva dotito kusvika chikwalakwala, kubva Zambezi kusvika kuLimpopo, vese vanofanira kunge varipo vachipemberera zuva ramangwana.
Tichitarisa musangano wamataura kuti maita nhasi, Vachibaya, matarisawo here kukundikana kuri kuita bato renyu kubudirira musarudzo dzemabyelection zvikuru mumatunhu ekumaruwa?
Hai, hatina kubati yedu nyaya iyoyo nokuti musangano wanhasi mwana mai vangu wanga uri musangano wakangonangana nenhaurwa kana nehureketa zveanivhesari chete.
Takataura nemi, Vachibaya, muchiti izvo musangano wenyu wemangwana uyu uchange uchipindwawo nemadzisahwira ari kubva kunze kwenyika. Madzisahwira aya ati asvika here nayo, Vachibaya?
Aiwa, havatati vasvika madzisahwira edu, asi vati asvika zvavo. Mangwana ndine chokwadi kuti mune vakomana venyu nevasikana vanogone basa vari kuno vachange vachiona purogiramu yedu ichange ichiita broadcast device zvokuti munhu wese anotiona ari muno, vari kuAmerica, vari kuUK, pasi rose taona vatungamiri vemamwe mapato dzinohama dzedu vatinozana navo vachange varipo mangwana vachitsigira mutambo womusangano mukuru muno munyika yeZimbabwe.
Ndiani achange ari munyarikani mukuru pamusangano wenyu wamangwana, Vachibaya?
Ndingati tine hama dzakanotora kwandakaita mazuva maviri adarika vana Bobi Wine nevamwewo vasati vakonfema kuti vachasvika here, asi muchavaona muzuva ramangwana.
Mashoko ekupedzisira, Vachibaya, kuvateereri.
Tinotenda, ndoda kukurudzira vagari vese vemunyika yedu yeZimbabwe kuti vanga vachiuya mangwana vakasungunuka, vauye neuwandu hwavo. Tichange tine shasha dzemagitare, vana Mukoma Sulumani, vana Mukoma Trisoni, vana Baba Harare nevamwe vakawanda chaizvo vezimudhanso vanenge vachiroa kuti vange vachiita kuti mutambo wedu unge uchifamba mune zvakanaka. Saka matoko angu ndokuti haiwa, tinokoka mhuri yose yeZimbabwe kuti inge tiye mangwana kurufaro stadium.